Mubvunzo wedu wanhasi uri kubva kune vanhu vakawanda kusanganisira Wellington nakudzanai. Vari kubvunza kuti bumbiro idzva richati kudii maringe neyatingati muchirungu executive branch. Tichibvira kuti mutungamiri wenyika anofanira kuva ane makore akawanda zvakadii. Anobvumirwa kutungamira kwenguva yakareba zvakadini. Uye kuchava here nezvigaro zviviri cha president na prime minister.
Ndoda kutaura zvakare kuti ipapapa zvandiri kutaurirai handisi kuti ndozvamunofanira kuti mutauri, asi ndiri kutaura kuti ini ndozvandirofunga kuti mukazvitaura izvozvo pamwe zvingatiburitsirawo pane chakanaka mude mumbiro remutemo ratiri kunyora iri, asi zviri kwamuri imi vanhu muZimbabwe kuti muone kuti muchapindura mubvunzo zvakaita sei kana vanhu vari kubvunzai kana vauya kumaruwa kwenyu. Ngatitangei pabumbiro remutemo ratiinaro nhasi uno ratinongoziva kuti rinonzi rekuLancaster House riyai. Bumbiro iroro ratiinaro rinoti munhu ari panyanga ndipresident. Hezvo tabva ipapo taenda kuchibvumirwa chakaitwa musi wa15 September, tinobva chati iye zvine izvi taakuda kuunza prime minister. Kana mukatarisa kuchibvumirwano ichocho, chinoti masimba ari muvanhu vatatu, ari muna president, ari muna prime minister nekanzuro yake, ari mucabinet. Asi kana ukanyatsoongorora zvino icho chibvumirano ichi, unonyatsoona kuti masimba president na prime minister anenge akangodzonyongedzwa, haana kunyatsoti twasatwasa. Saka izvino wanyanyoziva kuti president vanotanga papi vachisvika papi, prime minister vanotanga papi vachisvika papi, cabinet inotanga papi ichisvika papi, council of ministers inotanga papi ichisvika papi. Saka zvatofanira kuita isusu vanhu vemuZimbabwe ndezvekuti tichienda kubumbiro remutemo iri, ngationei kuti tiri kuda here president naprime minister vese. Regai nditi inini mafungiro angu ndeyekuti vedu veka kana tichiona neupfumi hwenyika hwedu kuti titevesava, nekuti zvino zvikaita president pamwe kwaita mavice president mairi, kwaita prime minister pamwe kwaita madeputy prime minister, andinyatsoona kuti tinotibatsira ini munyika yeZimbabwe. Saka ini ndofunga kuti ngative vanhu tinoti ngatitsvagai munhu mumwe chete. Tichitsvaga munhu mumwe chete apa indofunga kuti tikaita president ndo zvingave zviri nani. Asi tikaita vanhu vari vanhu vairi, president na prime minister, chinhu chikuru ndechekuti ngatisave nemunhu anogara pachigaro kusvika madhongamera nyanga. Ngative nemunhu anogara pachigaro kwenguva yatinotema isusu, yatinoti matems pachirungu. Kazhinji nyika dzakawanda zvinoti kana ari president kana ari prime minister ngaite matem mairi, kana zvapera izvozvo toti aiwa chizogarai kumba, kana muri kunorima, kana munogara nevazukuru kana nemuzimai wenyu toti maita henyu makambotibatsira kwematem mairi iyoyo. Ndofunga ndochinhu chikuru ichocho, nekuti kana ukangopedzwa makore masere kana makore gumi uchingori pachigaro ipapo, ndofunga unenge wambochovhawo. Saka imbopo umwe munhuwo kuti auye azoitawo zvaanokwanisa kuti aite kana zvichikwanisika. Tinozviona zvakaitika kubva constitution yedu yeLancaster, asi handifungi kuti zvakanyanya kutibatsira zvakawanda. Saka ndinoona kuti kana tichiona kuti masimba emunhu anotitonga mukuru uri ndiani, ngatione kuti masimba haasi ake ese, masimba ari kuendawo kumaruwa, zvatakataura sonda rapera kuti yatinoti devolution of power. Chechipiri futi toona kuti iye munhu ari kutonga iyo nyusoka haangoita here zvomupimbi ndoga, hadisi kupa here masimba eumupimbi ndoga. Saka ngative toone kuti aiwa haangakwanise kuita ichi, nekuti tine mamwewo mapazi ehurumende anokwanisa kuti iwe iri basa harisi rako iri, rako ndere iri.